This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 19, 2015. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi uye tichivimba kuti makava nezororo reindependence rakanaka. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvine zviri munhau dzedu dzanhasi. Sangano reZimbabwe Cross Border Traders Association rokurudzira nhengo dzaro dzinoenda kuSouth Africa kusafamba nemari yakawanda. Bato reMDC Renewal Team rinoramba mashoko ekuti vaive nhengo dzeparamende vononga svosve nemuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichive kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Sangano revanotenga pamwe nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reZimbabwe Cross Border Traders Association rinoti nekuona kushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, zvakakosha kuti nhengo dzaro dzinenge dzashinga kupinda munyika iyi dzisafamba nemari. Mutungamiri wesangano iri vaKhila Zivu vanoti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzifambe nemakadhi ekumabhanga akaita semaVisa kana MasterCard nemamwe. Vazivu vanoti kudzingwa kwevekunze muSouth Africa kwakanganisa upenyu hwenhengo dzavo dzakawanda, sezvo vazhinji vavo vanotenga zvinhu kunze vachishandisa nzvimbo dzakaita seDurban Port kupinza zvinhu kubva mhiri kwemakungwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tiri kukurudzira nhengo dzedu kuti ngavarege kuinda vakabata keshi, uye ngavainde neplastic money, vainde nemamastercard, uye vasapfuura Pietersburg, vakapfuura Limpopo province, nokuti kudzika kuJoburg zvichidzika kuinda kana Cape Town kana Durban dzimwe nzvimbo ndokusiri sesi. Tinokurudzira kuti iko zvino endai mugumire muLimpopo province, chero muchiinda muLimpopo province musainda makabata cash, indai ikoko makabata maplastic money, mozongonoswaipa kana kunotora mari kumabhengi mavako mauna kuti situation yepandiri yakamira sei.
Asi zviitiko izvi zvingakudzorerai kumashure zvakadii?
Zviitiko izvi zvinotidzorera kumashure nokuti macross border mazhinji akutora zvinhu kusvika zvakaita sana China, Thailand nekuu. Saka zvinhu izvi zvinosvikira paport kuDurban. Saka iko zvino munhu wese ane zvinhu zviri muport makondena havasi kukwanisa kunotora nenhau dzakadai. Uye zvinhu zvizhinji zvatinotenga vanhu vanotenga muJoburg, muJoburg hamuna kumbonyanya kusiyana nekuKwaZulu Natal. Saka hakuna uchakwanisa kuinda kuzasi, vanhu vese vanogumira padhuze dhuze uye pane zvinhu zvinodhura nokuti zvinhu zvakawanda kune maindastri mazhinji ndekuJoburg uye nekuDurban, uye kuDurban ndokunosvikira zvinhu zvatinenge tatenga kubva kune dzimwe nyika.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Cross Border Traders Association vaKhila Zivu vari parunare kumasvingo neStudio 7. Bato reMDC Renewal Team raramba mashoko ekuti nhengo dzaro dzakadzingwa muparamende dzave kunonga svosve nemuromo, sezvo dzisisawa nemari yekubhadhara zvikwerete zvezvikakarara zvemotokari zvadzakakwereta kuparamende nezvimwe. Mutauriri webato iri vaJacob Mafume vanoti hapana ataenda kubato achichema-chema nekushayiwa mari, sezvo kuparamende rakanga risiri basa rekubayirwa chitupa asi kuti vanhu vaishanda nekuzvipira kwavo. Vamafume vanoti munhu wese muZimbabwe ari kungochema nekuda kwekuomeswa kwaitwa zvinhu nehurumende yeZANU-PF.
Hakuna ati atambura abva muparlamenti pare zvino. Hakuna kutambura kunodarika kutambura kuri kuita rezhinji reZimbabwe. Mari dzemota hadzisati dzadaidzwa, uyezve parlamenti ine chikwereti nevanhu ava. Yanga isina mari yekubhadhara masalari, yanga isina mari yekubhadhara maalawensi. Saka vazhinji vacho vanotori nemari yavari kufanirwa kupuwa kubva kuparlamenti. Saka hachizi chokwadi chekuti vanyanya kutambura. Asizve havana kuinda muparlamende kuti vange vachiita rugare kudarika ruzhinji reZimbabwe. Kuinda kuparlamende icommunity service. Kana pane munhu akapinda muparlamende achifunga kuti achapumba, munhu iyeye anenge akarashika. Parlamende munopindwa kuti useze vanhu, hamuna mari zhinji yanga ichiita kuti vasadini vasatambura.
Matimi vamwe vacho paramende inotonge ine zvikwereti zvavo, vari kuitawo sei kuti vange vachiwana mari idzodzo?
Tisatarisawo sepati kuti tione kuti matanho acho angatorwa ndeapi. Sezvamunoziva muno munyika, paramende haina mari, nyika ino haina mari. Munogona kuinda kumatikare zvoshaya basa. Asi takavamirira ivo vakange vakutinyorera tsamba tichange tichivaudza dzavanenge vachifanirwa kupa umwe nomumwe wemamembers eparlamenti. But haiziriyo nyaya iri kunyanya kutishungurudza pachinguva chino. Tiri kunyanya kutishungurudza kutambudzika kweruzhinji reZimbabwe. Isina kana mari yekutsvaga chikafu, isina mabasa, isingasazivi kuti yotangira papi, iko zvino vanyima mabhonasi.
Vanga vari mutauriri weMDC Renewal Team vaJacob Mafume vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yashika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Nokutambira ine mfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi tinoda kuti tinge tichitarisa zuva reZimbabwe rekuwana kuzvitonga kuzere. Muchirongwa chedu chanhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naSachigaro wevechidiki mubato riri kutonga reZANU-PF vaGodwin Gomwe. Tinokutambira ine mfaro paStudio 7 vaGomwe. Taitawo rambo rakanaka kutsikwa nemunyori mukuru mubato rinopikisa reMDCT vaLove More Chinoputsa. Tinokutambira ine mfaro paStudio 7 vachinoputsa. Regai titange nemi vaGomwe. VaGomwe, zuva iri rekuwana kuzvitonga kuzere rakakosha zvakadii kumwana wechidiki muZimbabwe?
Kumwana wechidiki muZimbabwe zuva iri mucherechedzo wekuti mwana wese wechidiki ari kukura ari pazera repakati nevapa eji yekuti vange varoora nekuroorwa vazive kuti kuve patiri nepaari nguva ino yaari nezvaari kuita. Zuva iri rakakosha, ndiro rakavapo kuita kuti ndinge ndichinzi Gomwe nhasi pandiri pano ndiri chairman weZANU-PF ruling party iri kutonga. Nekuti dai pasina zuva iri tisitorina kana history yenyika, tisina chinhu chinotombonzi Zimbabwe chacho, kusitomborina kana uyo MDC kusitorina. Dai zuva iroro iroro dai risiko.
Vachinoputsa
vaZulu, ndinotenda chaizvo. Ndino isusu sevechidiki tinoziva kuti zuva ratinokufanira kunge tichirangarira zuva rekupuwana kuzvitonga kuzere, kuzvinobudikidza nekunzi zvatakati muchirungu masacrifices akaitwa nevana veZimbabwe mukusunungura nyika ino kubva kuvapa mbepfumi. Vakabata vanhu vakasiyana siyana vaiita zvematongerwo enyika, vaitsvaga mari nana baba nana mai vedu vese vakanga vachirwira vachibatsira macomrades kuti ange achiunza rusunungoko. Asi tichirangarira zuva iri zvakare tinoona kuti zvishuwo zvevanhu vakarwira rusunungoko zvishuwo nana baba vangomo zvishuwo zvana Josiah Tongogara zvishuwo zvana Herbert Stapo nevamwe magamba edu. Asi siri izvo zvatakuona zvava kuitika munyika pari nhasi. vanhu vakaenda kuhondo vakarwira kuti vana veZimbabwe tinge tine rusununguko rwekuita zvatinoda, tinge tine rusununguko rwekuchuza zvatinoda, tinge tine rusununguko rwekuwanisa mabasa, tinge tine rusununguko rwekufamba takasununguka munyika yedu. Asi tikatarisa pari nhasi, zvese izvi hakusisina. Taakumbunyikidzana pachedu sevana vechitema kutodarikidza zvaitwa nevarungu. Taakushaisana mabasa. Vechidiki vakawanda vari kukura iko zvino havazivi mabasa nekuti ikonomi yedu yaurayiwa. Saka iko zvino tinonge tichirangarira zuva iri tichitorwadziwa kuti utungamiriri hwatinahwo hwenyika utungamiriri husingarangariri kuti hwakanga ruchirwirei pekutanga, utungamiriri husingarangariri kuti vana veZimbabwe vari kutambudzika, utungamiriri husinei nekusimudzira upenyu hwevechidiki, utungamiriri hunongotarisa chete kuti ivo vari kuwanei uye vachiabdhakita nokuuraya vanhu. Iko zvino izvi vaitaidza mara, hatizivi kuti vari kupi. 35 years tasununguka shuwa, munhu anonzi anonyangarika munyika. Tine security yakasimba seyatikaya muZimbabwe.
Vagomwe, pinduraiwo tinzwe.
Mutungamiriri wenyika Baba Mugabe, zvishuwiro zvavana Nkomo navana Chitepo vakatisiya, zvido zvavo vakafa vese ndo zviri kutevedzwa navaMugabe nemazvo. Sei ndichidaro ndichipokana nemukomana uyu kuti hakuna zvido zviri kuitwa, vanhu vari kumbunikidzwa, vanhu vari kushaiswa mabasa. Endai kumaminda muone kuti vanhu vari ikoko havasi vanhu vatema here. Zvekurima kwavari kuita neminda yavainayo vari kumbunikidzwa nani? Uyai muguta reHarare mutedze street by street muona kuti mashopu ari mutaundi ese 99% yemashopusi ari muHarare nemabuildings ese ndeye vanhu vatema. Maindastri nechiza akavhara kushayika kwemabasa, masanctions. So mukaona kuti kare kare varungu vachiri kutonga, mukaona nhamba yevanhu mumabhawa vazhinji, kwaigona kuona munhu mwechete vaviri vachitengera vanhu doro. Iye zvino mukaenda mumabhawa, munhu wega emuana ane mari yake yekuzitengera doro ari kushandira ega.
Vachinoputsa zvii zvamuri kushuvira kuti zvingadai zvaitwa nehurumende kubatsira vechidiki?
Vagomwe, ngavanzwisise kuti isusu hatisi kuti varungu ngavatsvake. Ivo kana vava kuchema kuti varungu ndo vavaudza masanctions, vaida kuti varungu vavabatsire here kutungamira nyika ino? Zvatiri kutaura izvozvo ndezvekuti tinotarisira kuti 35 years tade kuzvipa kuzere. Hurumende yechitema inofanira kunge iri hurumende inoziva, ine chido chokubatsira vana vayo. Hurumende yechitema inofanirwa kunge ichipa mukana kune veze, kwete kuti uwane mikana yezvo zvavari kutaura, unofanira kunge uri muzano pf. Saka zvinhu zvinotishungurudza kuti ndizvo here shuwa shuwa vangomo kana vachitepo zvamakada kuti henyu ndozvavavarwira.
Vagomwe, munoti kudii nazvo? Mukati zvii zvaunzwawo nehurumende kubatsira vechidiki kubvira nyika zvayawana kuzvitonga kuzere?
Kubva nyika zvayawana kuzvitonga kuzere zvakawanda zvaitwa nehurumende yavaMugabe. Dambudziko rinozosiyana nemumwe wangu nderekuti kuzvitonga kwaari kutaura iye ari kutaura kuzvitonga kwepati yake kuti inofanira kutonga Zimbabwe, ndo dambudziko. But pati yake haitori yeZimbabwe kana majority yeZimbabwe isingabika.
Petai zvenyaya yedu vachiroputsa.
Ndo iye zvinotaridza kuti shuwa shuwa vanhu vezanupefu havasi mumatinorava materi. Arogenzi dzakadai shuwa dzinotaridza kuti kuda vane imwe nyika yavari kuraramira vati.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing nehurukuro yavaita nevechidiki vanotungamira mapato ezvematongerwo enyika, vagomwe vanotungamira vechidiki veZANU PF muHarare, pamwe navachinoputsa veMDCT. Yashika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira pamusoro pezuva rekuwana kuzvitonga. Totanga nekunzwa mashoko atumirwa nemuteereri wedu uyo ati anonzi teererai.
Makadii Blina Jonga? Ini ndinofara zvangu ndiiteererai zuva rai muSouth Africa. Rusununguko takaguwana zvedu tikafara, but hei zvakatikosira dhozike inoti haakutambura. Pasina murungu haungamborarami life yakanaka. Zvindo zvisingaitiki. Tarirai madhastiro dikeno angu amakoronga, tara dzacho dzakangosiya dzagadzikwa nevarungu ndodzongovapo, zvikoro zvakangosiya zvavakwa nevarungu, chero chipi zvacho mamaini acho vakatora, vatora ndobva vatengesa simbi dzose dzepamaini. hapana nezvekuti kwaiti hatongopembereravo hedu but hazimbofadzi iye zvino mukatarisa mahovheti acho vari kushungurudzwa zvokuti hazvibetseri saka how can I do kuti celebrate zuva racho iroro kungofaravo zvokungotivo semunhuwo but ha keno takatizira kuno kusouth africa kuti vakutambudziwa ivo vari kungozviona vakangotarisa michero yangu sara mudenga yangozviwa nevarefu tinotenda Blender Jonga uiriteererai ziva naye musouth africa mundifarisirewo mudiwa wakusadzira mushavare
mumwe munyori anonzi munyaradzimidzi uyo anyora zvakare pafacebook achiti makadii vashamarari nevatori venhau vestudio 7 tinofara nenhau dzamunotipa mazuva ose ndokumbirawo kuti mutitsvakirewo chakapa kuti kotoni yaimbove nemari kare iye zvino haichina mari kuti chii chikonzero titsvakirewo nyaya iyi mutiudzewo tanetseka nenhamo kuno hongu tiri kuzvitonga asi kuzvitonga here kana tichitambura kudai ndikwaziseiwo vamwe vangu vekwamidzi nevanhu vemubhuku rekwamangisi nevanhu vose vekwachireya ndichiti yasvika nguva yekupa donje mahara kumakambani tichipiwa mari shoma pakg tine mamwe mashoko atumirwa namukoma Dennis
doitwa Dennis South Africa chope makasimberi mukoma Jonga nhangu handione pachinyi paine chinangwa chekupemberera makore 35 years nekuti tarisai tiri kugara kune dzimwe nyika kuno South Africa kwatiri kudzingirwa futi saka hangu handione tichipemberera makore 35 nekuti tatiri mugara futi musango saka dai takwanisa kudzokera kumba takwanisa kuti pemberere makore ya 35 manye tarisai tiri musango saka hapana chatingapemberere makore ya 35
imwe audio message yabva kuna mukoma Rashford.
There's nothing to celebrate by independence. Vanhu vari kufana nzara, nyika ina mabasa. Hapana chekupemberera by independence. 35 years dzikushupika. Dai anga ari amwe aiunganidze mari acho kuti avhure maindastry kwete kuti anhu arambe achitambudzika zvaari kuita. Kufamba hakuperi, kundoenda basi. Kusiya musha usina baba.
Pana mukoma Fungai Gata Daniel Manesa. Vanyorawo paFacebook vachiti vashamarari makadini mose varume basa munogona ini ndinoti kumagamba tinotenda nekuzvipira kwamakaita kusunungura nyika kumhuri yezimbabwe iva ine independence yakanaka ngatibatane semhuri imwe kwozouyawo audio yekupedzisera yabva kuna mukoma Zimunya.
Ndiri mugari wemusakubva ndinoitwa Zimunya. Hungu independence tinoinzwisisa nokuti magamba akafira nyika yedu asi haichaita sekunga izvezvo nokuti vana muzimbabwe vari kufa nenzara uye ikonomi yenyika yedu haina kumira zvakanaka saka hationi chetingati tingachapemberera independence nekuti zvino muzimbabwe zvakasunama.
Aiva tinotenda vateereri nekunyora matsamba kuno tinotirambai muchitumira tsamba dzenyu kustudio 7 mapedza zvakanaka zuva rezororo reindependence rechipiri tichiti murare zvakanaka asi tisati taonekana tikupei misoro yenhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Cross Border Traders Association rinokurudzira nhengo dzaro dzinoenda kusouth africa kuti dzisafamba nemari. Bato rinopikisa reMDC Renewal Team rinoramba mashoko ekuti vaive nhengo dzeparamende vononga svosve nemuromo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.